think you know rather we are all disappointed, but ties zero no shape guys because vakauya vakainstate vakatudza zvinofarira kuti zvakabana nachiremba ukanotarisa nachiremba chiremba akakuudza chirwere chawe nacho akakuudza chinorapika chirwere ichi ita so and so inonotenga mapirizi akati ugadzirire so wozodzoka kureview tozoona kuti wabo here iwo woregedza kuita ungonogara zvako kudii unongonodzoka kauchizonofa you know. So they came here, yeah, they told us the problem, they told us to research the ministry of my heat, but Baba Fuji, the Asara E, he later saw the China, but he said, between one or two or three, could the Patrons also have food by five? Most of them, most of them got my face, because he is shown as well as God did it. But the Pavaga ended up at Asara and Vatagara, I don't know what I call Gira. Then how do you see your mind, how do you announce it? I would call him in the Taraguja, I mean, also today is the one with the deal with it. Tizoona kuti maapapi nenyaya dzatakataura dzidzi ndisu tuzutuyi saka kafuita tongoona kuti hapana kazviviti ndikozi gemu rakatambwa hazvidori tisi gemu ritambwe mugraund rakadaro saka ndonyaya iripo saka chinhu chatanga tichitoziva kuti chichaitika because we didn't do anything when kaf told us it is we needed to do something about our facilities.
Saka zvinosiya nyika papi tichitarisa kuti vakawanda munyika vanga vachitarisira kuti maWarriors anogona kuenderera mberi akatambira pamusha nemutambo weAlgeria.
Zvakawanda zvino zvakarasikirwa nazvo kana tichitarisa panyaya iyoyi zvakawanda zvakarasikirwa nazvo zvakarasikirwa nehome ground advantage handidi because every country inoda kutamba iri pahome pane mafans acho team getting atmosphere it helps ndosaka vachitaura kuti coast man the fans of the coast man saka tingatarasikirwa nezvo that coast man handii million then chimwe chechitii tomo game iranga ifanira kutambirwa kuBulawayo handidi mabusiness mangani arasikirwa nemari chena unotamba kumalawi kana kuzambia kana kuzimbozambiki vanhu vangavachekuseta mahotels ekubulawayo transport industry the just tourism industry in Bulawayo that only for that weekend you know neizva yanga ifanira kuwana nechiburikidza negemu iroriyi saka zvimwe zvinhu zvisingatarise nevanhu but vanhu vangani vanga vachabva kuHarare kuzonoona bhora ra vanhu vangani vanga vachabva kuVictoria Falls kwamutare kusouth africa kubotswana kuti vaozoona gemu irori iri kuti riri kubaba field you know. So kutorasikirwa kunenge kwatoita mabhizinesi ikoko you know and nekungotiwo sezimbabwe hazvingoitiwo so muzimbabwe neza tiri tingonzi hatina stadium inokwanisa kutamba inotambirwa bhora reinternational football hazvingonakidzi so
tichitarisa kuti izvi zvaakuda kuti zimbabwe inofanira kutsvaga nhandare kunyika dzakapoteredza zimbabwe inyika ipi yamungatarisira kuti kungawanikwa nhandare yamungati dai taabudirira kuwana kunyika yakati.
For me, in the South African, it's going to be most favorable for us to Zimbabwe. You ask me why? If we go to FNB Stadium in South Africa, Matambi Edwaka Wanda in Zimbabwe, Wanda Mam South Africa, and that stadium, Matambi Edwaka Wanda, Wanda is here. At the same time, this is Johannesburg. Many of Zimbabweans are Wanda.